mutongo wabva kudare tinogamuchira. Zvakare ndipo patinotaura kuvanhu kuti aiwa, kana tichitaura kuti tinomirira vanhu, tiri kugwira kodzero dzevanhu, haizi nyaya yekuti kungofungidzira. Tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa. Saka izvi zvataurwa nedare rekuHouten North, ndicho chokwadi chinoratidza kuti minista havana kumbofunga, vakangotora zvavo zviri nyore kuti vangaita chero chii chavanoda, asi vakakanganwa kuti South Africa inyika inebumbiro rezvemitemo inonzi constitutional democracy, zvekuti kana munhu achinge atora decision yasinogona kuendeswa kukoti, yotariswa kuti yafamba nenzira dzakafanira here.
Tinoona kuti mutongo uyu uri kutaura kuti nyaya iyi inofanira kunge ichinzwikwa mukati memwedzi gumi nemiviri. Munoti ionei nyaya iyo?
Chaizvo, pane mitongo miviri. Umwe ndewehelen sizman, nokuti makesi acho anga akati wandei. Umwe ndewechii, ndewezimbabwe immigration federation. Wezimbabwe immigration federation nekuti yanga ichiri interim order, zvinoreva kuti chikumbiro chenguva shomanana. Ndiyo inoti zvinoreva kuti pamwedzi gumi nemiviri inotevera pagore vanofanirwa kunge iyo nyaya chaiyo chaiyo vanoda vanga vaiendesa kukoti. Asi mutongo wekuhelen sizman nekomisa unoti iyo zvakare nyaya iyi inodzoserwa kuna minista, kuti minista havana kuita chaizvo chaizvo vaifanirwa kuita. Saka ngaidzokere, vanotanga patsva purosesi yese inoreva kuti vanofanirwa kutaura nevanhu vakashungurudzirwa kodzero dzavo, nevamwewo zvavo vane interest nenyaya yacho iyoyo. Saka mitemo yacho miviri yese inopa gore kuti pange paine chimwe chinoitika.
Tingaonawo here iyo hurumende yesouth Africa kuburikidza nebazi iro remukati menyika vachipikisa mutongo uyu kumatare?
Chero vakaupikisa, pane mitongo miviri. Kuti vapikise miviri vaende kusupreme court of appeal vanga vazviita zvavo. Asi chatinoona ndechekuti chekutanga mutongo uyu unotoenda kuconstitutional court, nepekuti wakataura kuti in terms of legality section 1c yeconstitution wobumbiro remutemo zvavakaita hazvisi pamutemo. Saka kana vakaiapila zvinongowedzera nguva chete, asi iyo decision yavakatora yatosvika pachinguva chekuti minista vagare pasi. Uyezve zvandinoda kutaura nezvokuti minista avakava pane nyaya iri kukoti dzatiri kutaura izvozvi, ya-2017 yakaitwa nemurazvo human rights, pavakatadza kuchinja mutemo ne-section 34 1 BND ye-immigration act